woro yaw ya kha naka nerumurutivi asi nerumurutivi hadzadzisi haibudisi zvakakwana kuti ongoro yavo inenge yakaitwa munharaunda yakaita sei kana kuti munyika yakaita sei inoutongo hwakaita sei ine vanhu vakasungunuka sei tikatarira pavanoti vanhu 64% vanotirasara mugazi totarira kuti vaifanira kubvunza kuti sei muchivatrust muchanzwa vamwe vachibudisa kuti vatirasa nokuti tinotya kana kuti vamwe vacho vanofanikidzwa kuvatirasa nokuti vakapuwa munda vamwe vacho vane vachautorwa munda wavakapuwa vamwe vane vachautorwa stendi yavakapuwa vamwe vane vachanga tia kudzingirwa pamabasa vamwe vane vachia kuvhikitimaizwa saka ongororo yavo inoda kuti vaanswe the question why vanhu vari kudaro kuti vave nechokwadi nokuziva kuti inoita kuti vaite izvozvo chii umwe munhu akabvunzwa kuti unoda vamugabere kuti havadi anofunga kuti akati handivadi anosungwa akati handivadi anonyangariswa because ne vanhu vanonyangariswa tine vanhu vanombunyikidzwa munyika muno vanhu havatauri vakasungunuka tinofanira kuexplaina kuti manumbers anorevei sei vanhu vachiti vanoda vamugabe munyika munyika isina mapasa munyika isina kugadzikana munyika isina kesha munyika isina mahealth institutions anoita kuti vanhu varapo vanhu vakufa nekenza muno munyika havarapi muno munyika mwana wavo anotondozvarira kunze kwenyika vamwe vanhu vachinetsika muno saka vanovaunza unovadii
asi ka vamwe vanotivo izvi ndozvavakaita kana muna 2013 zvikazobuda zviri izvo musarudzo kuti vamugabe vaidiwa nevanhu
muna 2013 sarudzo dzomuno hatingati vamugabe vakatohwina vamugabe mukati vakahwina mune makutotaura kuti sarudzo dzinenge dzaitwa zviri pachena sarudzo dzomuzimbabwe hadziti zviri pachena zvinoitwa masiyaiwo achipindira zvinoitwa anhu chipindira tarirai sarudzo dzakaitwa paweekend dzokumazirungu zvakachiyanhuno wechano vanhu vamaenzanise chaivo vamasanganise vanototaura kuti aiwa masoja aitopindira